Matunhu wakatasana nedambudziko remhuka dzesango iri anosanganisira masvingo kunzvimbo dzakaita seBikita neGutu kumatebeleland North kunzvimbo dzakaita seCholocho neHwange uye kumashonaland West. Mumwe mugari wemubhuku rekwamakonese kwaiche Chimombe kwaGutu ambuya Rosina Gonese vanoti
pakambotanga paryiwa mombe yanga yatoita zvinyanga kwauti masai 12 arura anotorira kana kuma 8 chaiko achatotipindira kana mudzimba.
Mugari wekwachikuku Bikita vagari kaShumba avo vari pedyo nenzvimbo inochengeterwa mhuka yedeure conservancy vanoti pazvikara zvose mapere ndiwo ari kunetsa.
Hatisi kana kurara takavesa moto kwazviri kuzvirikuzvekuti dziri dzichajiwa ende zvakuafekta nekumatanga edu mombe dziri kujiwa ofu chimombe dzacho ndozvatinorima nazvo.
Mambo Chutu vekuhurungwe vaabhembasera vakurudzira hurumende kuti igadzirise waya dzenzvimbo dzemhuka dzavati dzimwe dzakaiswa kare kare nyika isati yawana kuzvitonga kuzere.
Senzanga ariko angare kare kare mu1940s waizvita one out
asi vanoona nezvekuchengetedza kwemhuka vanoti vamwe vanhu vanoba fenzi dzinenge dzakakomberedza kunochengeterwa mhuka. Munyori mukuru muhofisi yeguruguta remasvingo Dr. Admopa dzakavambwa vanoti vakatambira zvichemo zvekurura kwemhuka dzesango vakakoka gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka munyika vamangaliso Ndlovu.
Saka tiri kushanda newe Wildlife vachidzidzisa community yedu zvakadaro zvichinge zvaitika vanhu vakurumidze kuripota vachivezimpacts vari kuzokurumidza kuita kamini kuzogadzirisa.
Vanoona nezvekufambisa kwemasoko mubazi rinochengetedza mhuka reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority vati nashefarao vati hurumende yakaisa parutivi homwe inobatsira vanenge vaurayiwa kana kukuvadzwa nezvikara zvesango.
Hurumende nemuono wayo mugore rapfuura vakakwanisa kubudisa mutemo mutsva unonzi iwo Human Wildlife Conflict Relief Fund uyo unobatsira kuti vanhu vachengetedzeke kana vanenge vakuvara vaonewo kubatsirwa nekurapwa vanenge vafirwa zvisindodaro.
Varimi vari pedyo nenzvimbo dzeHwange National Park vanoti vakarasikirwa nemombe 200 gore rino, madhongi, huku nembudzi nezvimwe zvezvipfuwo zviri kudyiwa nemapere. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.